Gidona Scala. Pamene Gidona Scala.
Kuzvika kwehino cherechedza mazuva aya vana vasikana vanoti vane dambudziko guru rinovashungurudza kuchikoro rekushayiwa zvekushandisa munguva dzavo dzekutevera. Pagungano rekucherechedza zuva rekurangarira zuva revanasikana rakaitirwa kuLionsden mudunhu reMashonaland West, sangano rakazvimirira rega repamuhacha rakakurudzira vanasikana kuti vashandise masanitary pads ekuzvigadzirira munzvimbo dzavanogara. Vasikana vakawanda vakanga vari pamhemberero idzi vakafarira kuparurwa kwemasanitary pads anoshandiswa kakawanda mushure mekunge agezwa. Mumwe musikana wekuAlaska, muzvari Rosalin Mambura, vanoti vari kushandisa masanitary pads ayo anoramba achishandiswa mushure mekunge agezwa, vachiti hatori mari yakawanda uye ane utsanana.
Girls Health Campaign nyika inobatsira vanasikana in terms of empowering them to know kuti in the society they are being recognized sevanhu nakunzwika kuti there is mwanasikana ari kutaura nezvake.
Mumwe musikana anobva kumurereka, muzvari Berlin Maponga, vanoti zvirongwa zvevanasikana zviri kuvabatsira kuti vazive kodzero dzavo.
My voice is going to be heard nevanhu vetsvakawanda, and also my rights haasi kukwanisa kuzodzikisirwa nevarume, because like izvezvi handi kutaura kwatirikuita, tiri kutaura tichipa kuti girl child munhu anofanira kuzvimirira semusikana, unofanira kunge uri munhu wekuti kana zvikanzi chakati 50-50 kanzi varume vari kuitawo kana mabasa ekuziyesa kuti you'll be able to do those things. Skadutara tizvonipa this day ka rinobatsira vasikana kuti vadzidze dzavanenge vasingakwanisa kunge vachitaura mumagroups avo kana vachi, but izvozvo vanokwanisa kunge vachitaura shi panhu pakasununguka pekuti munhu wese anokwanisa kunzwa problem yake, and then your share and then your soul fiber.
Mukuru wepamuhacha, muzvari Precious Nyamukondiwa, vanoti sangano ravo rakafunga kugadzira masanitary pads mushure mekuona kuti vanasikana zvikuru sei vekumaruva vanoshandisa mapepa nhau ayo asina utsanana.
Tiri kuti mawashable sanitary pads anosevha mari, nokuti mwana akatenga flannel yake nefleece yake akacheka-cheka akasona anokwanisa kutoshandisa pedhiri kana for 3 months than madhola dzimwe nguva hambo mawana haana mukana wekumawana, saka anosevha mari. Still ari still hygienic as well, because anodzidziswa how to use wash and dispose of them kana asisashandisa.
Masangano akawanda anoshanda nemadzimai nevanasikana vakanga vari pamhemberero idzi vakati vachaedza nepavanokwanisa kuti mutongo weavo vanobhinya uve wakakura. Mazuva 16 ekucherechedza mhirizhonga dzemudzimba akatanga nechitatu svomhorino uye achapera musi wa10 zvita. Gwaro reUnited Nations Human Rights Council rinoti vana vanosvika 250,000 vemamiriyoni pasi rose vanoshungurudzwa vachienda kuchikoro kana kuti vasvika kuchikoro. Ndakamirira Studio 7 kuLionsden, Mashonaland West, ndimi Arthur Chigoriwa.